sekutaura kwandakamboita isu tine mishina wakauya pamwe chete nematits ayo wakabva kulaxtone iri ndodura rekutanga rinosvikira zvinhu zvese zvinenge zvichibva kuvanhu vari kunyoresa vari mumaruwa imomo ndo mazvinomandikati mazvinoitwa yatinoti consolidation pachirungu pazvinounganidzwa pamwe chete zvozopfuura pamushina uya wandakambotaura unonzi weafis automated fingerprint identification system apo pazvinenge zvaakupepetwa zvinokuona kuti aya mazita abva mudura rekutanga iri mazita evanhu vakangonyoresa kamwe chete here pane vakanyoresa kairi here kana katatu vachibva vapepetwa vakanyoresa kairi katatu vachiiswa kurutivi zvozoenda izvo musevha yavichazogara imomo vatichachengetera voters roll yedu ndo mafambisirwo atichaita data redu kubva kwarinoibva kumaruwa kusvikira tazogadzira voters roll
saka kutaura iko zvino muri kuchengetera papi maane mishina yese here yamataura iyi
hongu mushina wekutanga dora redu rekutanga tinaro ndakambotaura kare kuti rakauya nemakits pakangouya madvr kit yedu dura rekutanga ratoti consolidation server rakatouya ratohovepo
saka chasara chii ndezverunyoro rwemaoko kana kuti mafingerprints chete
chasara ndeo chiye chandati asisi chiye chinotarisa kuti munhu uyu akanyoresa kairi here kana katatu icho chatichazoshandisa muna december tapedza kuunganidza zvese zvinenge zvabva kumaruwa ndo chasara chete ichocho.